Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu, chikumi 29, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kudindwa kwemapepa ekuvhotesa kunotanga nhasi muHarare. Zek ichiti izvi zvinogona kutora masvondo matatu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodzoka kumusha mushure mekushanya kuTanzania kwemazuva maviri. Vanhu vashanu vanosungwa mushure mekuratidzira panze pechimwe chitoro muBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission yatanga nhasi kudinda mapepa ekuvhotesa kukambani ye Reserve Bank ye Fidelity Printers. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika achiratidza kusagutsikana nekudindwa kwemapepa aya. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Vatori venhau varambidzwa kunoona kudindwa kwemapepa aya uye mamwe mapato ezvematongerwo enyika audza Studio 7 kuti haana kufara nezvange zvichiitika. Mumwe wevasina kufara nezvange zvichiitika nhasi ndavatavani mulambo vanove Chief Election Agent wavaElton Mangoma, avo vachakwikwidza sarudzo dzemutungamiri wenyika vachimirira mubatanidzwa weCoalition of Democrats kana kuti CORD. Vamulambo vaudza Studio 7 kuti ZEC iri kuita zvainoda nekuti zvavaona handizvo zvavange vakatarisira.
Tafunga kuti kushedza kwetaita kunoratidzwa se observers, so kuti rinoprindwa sei, zviri kufamba sei, ratanga papi kusvika rapindwa sei. But tasvika ikoko, it was totally different. Tasvika ikoko, taingoratidzwa over the window. Titakamira, mitakamira so materials, tichiona down mwanga wari wari kugadzira tongonzi ballot iro.
Munyori mukuru mubato reMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaNixon Nyikadzino vati kunyange hazvo vafara kuti ZEC yavakoka kuti vanoona kudhindwa kwemapepa ekuvhotesa. Vachaongorora mapepa ekuvhotesa vapiwa neZEC kuti vaone kuti hapana chitsotsi chichaitika.
Saka tichandoedza kuti tipewo ivo vaongorori vakuru pane vanoti mazvikokota vanoona nezvemapepa kuti vange vachiona kuti zvatakamboitwa zvataifungidzirawo ndo zvakaitwa muna 2013 zvingaitika here pabepa iri. Kana taona kuti hazviitiki, ndofunga tichafara zvikuru kwazvo kuti ibepa ratingabvuma kuti ibepa ratingakwanisa kuti tinge tichishandisa kuti tindoparawo ex wedu muna 2018.
Vatiwo chimwe chakakosha chavachaita kuongorora kufambiswa kuchaitwa basa rekuvhotesa musi wesarudzo.
Zvatirikukoshesa ndezvekuti kana tasvika pakuti vanhu vavhota paya, toda kuti bepa ringe richengetedzwa pane vanhu vese vachiona kuti rara repi and mabhokisi acho achengetedzwa sei, ende kuti kana apedza kurawa ipapo vanhu vacho vanenge varipo ndiwo here vanhu vakakodza kuti vange vari nemaballot papers iwayo. Kana izvozvo zvikaitwa chete, tinofunga kuti sarudzei tinozobvuma kuti zviri mubhokisi ndo zvaitwa nevanhu.
Vari kukwikwidza sarudzo dzemutungamiri wenyika vakazvimirira vaBrian Taurai Muteki vaudza Studio 7 kuti semaonero avo zvinhu zvafamba zvakanaka.
Isu saka takazoshanda nenonzi peace pledge kunoko, rekuti vanhu ngationesanei panenge vari wrong. This is the democracy. Democracy haireve kuti kana makafunga zvakasiyana zvaipa kubatsirana. Saka vamwe vanga vada kutopinda macho munotodhindwa macho munhu. But as presidential candidates we are not there to print. Tandaenda kunoona kuti zvinofambiswa sei. Saka kana pane munhu anenge ane chichemo chaanacho, tinototi zviri nani kuzvinyora, nekuti system yati kuti yacho yakakanganiswa, vanhu vakanyora ka.
Mumwe commissioner weZEC vakuvani moyo avo vange vari kuFidelity Printers vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvafamba zvakanaka kunyange hazvo izvo paine vamwe varatidza kusafara vati vakoka mapato kuti azozvionera kuti mapepa aya asi kudindwa kunze kwenyika.
Tavamba mapepa racho kuti vanyatsoenda naro vaende kunoona kuti chii chiri kunyatsoenda. Munhu achagumura kuita ese ex wake ikoko on the same ballot akabva ipapo then atiudza kuti chii chaaona. Asi isusu tiri kuti kana aona wazvorayiwavo uya utiudze tozoona kuti chii chiri kunyatsoitika, nekuti kana zviri chokwadi izvozvo zvinoreva kuti tofanira kuchinja mapepa acho iwayo.
Panyaya yekuti pane mamwe mapato aiti anoda kuchengetedza mapepa aya kubva musi wekudhindwa kusvika musi wekuvhota, vamwewo vati hakuna zvakadaro zvichaitika.
Hakuna akati provision zviripo chete zvekuti titongoti vanhu vangoona zviri kuitika ipapo. Saka tiri kuti hakuna munhu achagara ipapo. Zvinenge zvabasa rezeki kuti tiriona kuti sevanhu vakapiwa masimba neconstitution tichaita kuti tione kuti fingers iri kuita izvozvo zvinodiwa nemitemo yenyika.
Mapepa ekuvhotera mutungamiri wenyika neparamende ari kudhindwa kuFidelity Printers, uye kanzuro achadhindwa nekambani yehurumende yePrint Floor. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vamwe vanhu vasungwa mushure mekuratidzira kwaitika panze pechimwe chezvitoro zvikuru muBulawayo nhasi masikati. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Kuratidzira kwedzimwe nhengo dzebato reMutwakazi Republic Party panze pechitoro chikuru cheTM Pick and Pay Hypermarket muBulawayo kwapinda muzuva repiri nhasi, vanhu ava vachiimba uye vakabata zvinyorwa zvakasiyana siyana kusanganisira zvange zvichishora nyaya yechizivano pakupinza vanhu mabasa. Sezvakaitika nezuro, mapurisa anodzivirira mhirizhonga azopindira akasunga vamwe vanhu ava vashanu. Mumwe mukuru mukuru wemapurisa paBulawayo Central Police Station uyo angozvidoma nezita rekuti Magara atsinhira kuti vanhu vashanu vasungwa mushure mekuratidzira uku. Vange vachiratidzira ava vari kutsutsumwa nenyaya yekuti pari kuitwa rusarura kuchishandiswa nyaya yerudzi pakupinza vanhu basa kuri kuitwa nekambani yeTM Pick and Pay iyi. Mumwe mukuru mukuru weTM Pick and Pay Hypermarket uyo angozvidoma nezita rekuti Nhamo Inesu ati hapana zvaanokwanisa kutaura pamusoro penyaya iyi sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatapi venhau. Asi mutevedzeri wemukuru webato reMutwakazi Republic Party Muzvare Prezi Yanguluve vati zvisinei nekusungwa kwaitwa vamwe vavo vachaenderera mberi nekuratidzira uku kusvika zvavari kunyunyuta nazvo zvagadziriswa.
Vangavasunga havo kota asi tinongo tichango continue tichingo demonstrate against that branch manager who is unfair to the employees.
Mumwe mugari wemuBulawayo uyo angozvidoma nezita rekuti amai moyo ashora kuratidzira kweMutwakazi uku achiti hakuna maturo.
Vamwe vari kudemonstrata vari kuti ivo vakadzingwa nekambani hanhei kuti vakaita chii, but kana vakadzingwa nekambani vongoenda kulabor court. Hazviiti sense kuti wadzingwa nekambani wotsvaka political party kuti ikutaurire nyaya yako. Unongoenda kulabor kana kuri kuti nyaya yakadzingirwa is not straightforward kana kuti hauinzwisisi. And handifunge kuti pari zvino tiri stage yokuti semazimbabwens tinotanga kutaura nezvemarudzi kuti chiichichi ndezvekudhara zviya. Nokuti pane vanhu vanonzi mashona acho iwavo vakakura muno Bulawayo, this is the only place they know is home. Saka muri kuti chii nevanhu ivavo? And kune mandere anoshanda kuHarare, saka are you saying kuti vari uko kuHarare mashona acho avadzinge wauza kuti ngavadzoke kuno kuBulawayo here?
Mumwe zvemugari vadzika mainyoni vati nyaya yekusarura vanhu kuchishandiswa rudzi chinhu chakaipa zvikuru, asi vashorawo nyaya yemhirizhonga. Nezuro chitoro cheTM Pick and Pay Hypermarket chakavharwa nguva yekupedza basa isati yakwana sezvo vamwe vevairatidzira ava vakange vatanga kupotsera matombo kumapurisa anodzivirira mhirizhonga aichengetedza chitoro ichi pamwe nevashandi. Asi nhasi chitoro ichi chavhurwa semazuva ose zvisinei nekuratidzira nekusungwa kwaitwa vamwe vevange vachiratidzira ava. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutungamiriri webato rinopikisa reBuild Zimbabwe Alliance, Dr. Noah Manyika, vanoti mapepa avo ekutsvaka rutsigiro kana kuti maposta muHarare chegutu negweru ari kubviswa nekubvarurwa. Dr. Manyika vanoti hapana vanofungira pari zvino, asi chinoshamisa ndechekuti pari kubviswa mapepa avo pari kuiswa mutungamiriri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa. Vanoti zvenyaya iyi vakaisvitsa kumapurisa pamwe nevaongorori vesarudzo vanobva kunze kwenyika avo vakazvionera voga. Tanonoka Wande weStudio 7 abata Dr. Manyika kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Nezuro ndaingabva kuHarare tikamira muchegutu tikaona kuti maposters edu akanga aparurwa. Mamwe achona panga patorwa maposters avaMnangagwa akanamirwa pamusoro pemaposters edu. Kwese kwatanga taisa maposters anga apiswa. Nyaya iripo ndeyekuti zviri kunze kwemutemo zvinotosungisa izvo zvizvi. Mutemo unonyatsotaura musection 142 yeElectoral Act kuti hazvibvumirwi pamutemo.
Saka pane zvino mangoona zvichiitwa muchegutu nekugweru.
Muchegutu nemugweru kuHarare muna Willowville Road kwakaonekwa madzimai akanga akapfeka uniform yesirikanzo vachibvisa maposters edu pamalamp post vachisiya vaMnangagwa. Zvaitika mugweru, zvaitika kuHarare, zvaitika kuchegutu.
Pane rimwe bato here riri kubvarurirwa maposters aro?
Isu tiringoona edu ega ndo akabvarurwa, hatiri kuona rimwe bato riri kubvarurirwa maposters, tiringoona edu. Kuchegutu it's very clear kuti ndivanani vakazviita nekuti vakanamira maposter ai president Mnangagwa pamusoro pedu. Saka izvo zviri very clear. Kuno gura hatizi kuti ndiani ari kuzviita, asi tatoziva ndechekuti edu isu ndo akatsemurwa.
Maposters aya akanga akaiswa panobvumidzwa here?
Akanga akaiswa panobvumidzwa. Pamwe pachona tinenge tichitori neposter paside peredu paine poster reZANU PF, pamwe pachona paine poster reMDC Alliance redu robvaro, mamwe achisiyiwa aripo.
Danho ramuchatora apa nderipi?
Hataenda tikanotaura nemapurisa, vakauya mapurisa epeace vakazviona. Muno mugweru nhasi mamwe nemwe delegation yemaobservers yeEU tavashedza vakauya vakazvionera vega. Saka iye zvino maembassies pamwe vese vaya vanonzi maobserver tiri kuvaudza. Tatiri kuvaudzira kuti vanhu vazive once and for all zviri kuitika muno muZimbabwe. Zvino hazvina kumira zvakanaka. Tinofanira kuita sarudzo yakanaka muno muZimbabwe. Ndo zvinhu zvatiri kutaurira even maobservers.
Avo vanga vari mutungamiriri webato reBuild Zimbabwe Alliance, Dr. Noah Manyika, vari parunare mugweru naTanonoka Wande weStudio 7. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzoka kumusha nhasi masikati mushure mekushanya kuTanzania kwemazuva maviri. VaMnangagwa nemutungamiriri weTanzania vaJohn Magufuli vakanyorerana chibvumirano chekudyidzana kwenyika mbiri idzi, icho chinobata zveutano, kudzivirirwa kwenyika, magariro, dzidzo pamwe nezvemitambo. VaMnangagwa vaenderera mberi nemaridzo yavo yekuti Zimbabwe yakavhura mikana yemabhizinesi. Vakashanyirawo chikoro cheKaole Wazaza College nevamwe vakuru vehurumende vekuTanzania. Vakazopendera rwendo rwavo nekusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi, izvo zvavavimbisa kuti hurumende yavo ichaita pese painogona napo kugadzirisa Zimbabwe patsva. Mukuzeya nyaya iyi tabata muongorori wezveupfumi vaMasimba kuchera kuti tinzwewo mafungiro avo.
Joint Permanent Commission zvibvumirano zvaingosainwawo pakati kweZimbabwe nedzimwe nyika. Vazhinji vacharangarira pane imwe yaitombonzi ZIMOFA yeZimbabwe Mozambique Friendship Association. Saka zvibvumirano zvaingosainwawo pakati kwenyika mbiri idzodzo vachiitira kuti vanga vachikwanisa kudyidzana mune zveutano, mune zvesecurity. Zvibvumirano zvakadaro tinazvo futi ndofunga neSouth Africa. Tinazvo zvibvumirano zvakadaro zvaisainirana neZimbabwe, zvikuru sei tangotora kuzvitunga kuzere. Asi kuti zvaizonyanya kushanda here, dzimwe nguva kushanda kwazvo isusu taisanyanya kuzozviona savanhu.
VaMnangagwa vari kuenderera mberi nemharidzo yavo yekuti Zimbabwe is open for business. Zviri kuramba here, zviri mumaringe nekwakatarisa nyika?
Tikangoti nyaya yekuti Zimbabwe is open for business islogan yavakatanga nayo vachangotanga kupinda mukutonga. Saka hapasati hapo pane zvizhinji zvinoratidza kuti takatarisa mutemo nezvimwewo zvatingangoda kuona, zvikuru sei kuvhurwa kwamakambani kuti zvinotora nguva yakareba sei nezvimwewo zvakadaro. abasati pane zvinoratidza kuti shuwawo Zimbabwe is open for business asi chinhu chavagara vachingotaurawo kubva pavakapinda kutonga muzuva 24 November.
Vamunangagwa vaitawo musangano nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kuTanzania.
Imharidzo yavarongofamba nayo tinoona pavakambotitenderere vachienda kunyika dzakaita sana Zambia nana South Africa pavakambotenderera imharidzo yavaingopa kunana Angola imharidzo yavari kupa.
Avo vanga vari muongorori wezveupfumi vaMasimba Kuchera vachitaura neStudio 7 vari muHarare. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kuVoice of America. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Muzinda weAmerica muZimbabwe wazivisa kuti dare reSenate rakapasisa kuti vakadomwa kuve mumiririri wenyika iyi muZimbabwe vaBrian Nichols vave nhumwa yemutungamiri weAmerica muZimbabwe. Kutambirwa kwava Nichols nedare reSenate kunopeta urongwa hwekudomwa kwavo nehurumende yeAmerica. Uye vanotarisirwa kuenda kuZimbabwe nekukasika kuti vachitanga basa ravo mushure nekuzvisvitsa kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Kwata zvenyika zvemutambo weRugby neCricket zviri kupinda munhandare mukupera kwesvondo rino zvichitarisira shanduko. Mutori wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya iyi.
MaSebos apinda munzira akananga kukinya kumutambo wavo wechipiri we-2018 Africa Gold Cup oyo uri kushandiswa zvekare senzira yekuenda kuma-2019. World Cup ayo achaitirwa kuJapan. Maziso ese evateveri vemutambo weRugby ari pamurairidzi mutsva weMasebos Peter De Villiers uyo akapiwa chinangwa chekuendesa Zimbabwe kuWorld Cup apo akatambidzwa basa iri achitsiva Cyprian Mandenge. De Villiers haana kutanga basa rake zvine mutsindo mushure mekunge MasSebos akaita mangange 23-23 neMorocco pamusha muHarare Sports Club zvekuti anofarira kukunda mumutambo uyu kuti MasSebos arambe ari munzira yekuenda kuJapan. Asi akazotevera mutambo uyu nekutora chikwata chake kuenda nacho kuSouth Africa kunosimbisa gadziriro yemakwikwi aya zvekuti ave kutarisira kuti chave nemongo. Muteveri wechikwata cheOld Harare vaSebastian Muchawaya vanoti semaziviro avo De Villiers haasi kukundikana mudonzo iri vachiti iwo anonokunda kukinya.
Kuita munhu akasimudzira South Africa, munhu ane experience zvekuti hapa Zimbabwe apa kukinya ndoona Zimbabwe ichibudirira pakinya.
Zimbabwe ine nhoroondo yakasimba pamutambo yayo nekinya zvekuti pamitambo gumi neminomwe yavasangana Matebos akunda mumitambo gumi nemwe chete, kinya ichikunda mumitambo mita nhatu chete. Asi vamuchawaya vanoti Zimbabwe haifanire kutarisa zvakamboitika kare asi kuisa pfungwa pamatambiro ayo. Kinya yacho yakarova Morocco 28-22 muCasablanca mumutambo wayo wekutanga. De Villiers aunganidza chikwata chemastables chakasimbisisa chichange chitungamirwa naDenford mutambangira chichisanganisirawo vamwe vatambi vane mukurumbira vakaita saFortune Chipendu, Tafadzwa Mende, Lucky Sitole na Farai Mudariki. Vakapedza nekinya, vatambi veZimbabwe vari kuenda kuTunisia musi wa7 Chikunguru vozotamba neNamibia nekugumisira neUganda. Zimbabwe yakapedzisira kuenda kuWorld Cup muna 1981. Zvichakadaro, chikwata chemutambo wecricket chemaChevrons chiri kupindawo muHarare Sports Club nesvondo chiine tarisiro yekukunda Pakistan kuti chipedze pfungwa dzacho dzekutadza kubudirira kuenda ku 2019 World Cup. Uyu ndiwo mutambo wekutanga wezvikwata zvitatu kusanganisirawo Australia. Mutauriri weZimbabwe Cricket vaDarlington Majonga vachiti veruzhinji vanofarira kuuya kuzokuzirira chikwata chavo.
So tinoti vana vese veZimbabwe uyai mufare nesu, uyai muone mutambo mukurudzire vakomana. So tinotarisa kunge tichange tichakunda ende kuti zviitike tinoda kunge tine rutsigiro rwenyika yese yeZimbabwe.
Chikwata chemaChevrons zvekare chine murairidzi mutsva Liu Chadrajput wekuIndia uyo ari kutarisira kutanga basa rake zvine mutsindo mushure mekutora basa iri kubva kuna Heath Streak. Asi Zimbabwe ichange isina vamwe vatambi vayo vane mbiri, Brendan Taylor, Graham Cremer, Sean Williams na Craig Ivan, avo vakasiyiwa muchikwata ichi nemhaka yegakava remari yemuhoro riripo pakati peZimbabwe Cricket nevatambi. Asi vamajonga vanoti Zimbabwe ichangokunda zvakadaro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Mutungamiriri webato reNPP uye vari vachamirira mubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition musarudzo yemutungamiri wenyika, Amai Joyce Mujuru, vanoti zvakakosha kuti veruzhinji vazive kuti madzimai anokwanisawo kutonga nyika sezvo ivo vakagadzirira kuve mutungamiriri wechidzimai wekutanga munyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 naMaya Mujuru nezvenyaya iyi.
Ndiri mumwe wevari kumhanya kana kuti vari kumira sapresidential candidate pasarudzo yedu yegore rino ya 2018. Ini semumwe wevarwiri vorusununguko, pane madzimai vakanga vari muhondo vachirwa hondo, pozoita madzimai vakanga vari muno munyika vari kubikira nokutsigira varwi vorusununguko. Vanhu ivava vane matambudziko akawandisa, andingangoti matambudziko asina kusiyana nematambudziko ari kusanganikwa nemadzimai vemuZimbabwe yakakwana. Saka semadzimai tiri kuda kuti zvatakatamburira kuti rusununguko rwemadzimai rwanike zvizere, tiri kufanira kunge tine zveupfumi hwenyika nemaitirwo azvo ave nemutemo usingasarudze madzimai. Iye zvino unongonzwa zvichingotaurwa chete kana mukunyorwa chete, asi kana taakuenda kunoita basa, madzimai ari kutambudzika zvikuru maererano nekuti dai vabatwa mabatirwo mamwe chete anoitwa vanhurume.
Munoona nyika yakagadzirira here kuita mutungamiri wechidzimai?
Imi madzimai mukanzwa makakwana kuti tinogona kutungamirira sekugona kutungamirira kwatiri kuita misha yedu. Nokuti muri kuitungamirira varume vacho varimo. Muri kutovabatsira kuti musha unonzai, unonzai, unonzai. Saka imimi mukazvinzwa musina kukwana ndopa zvinonetsa. Asi takaenda kuhondo kunorwa kuti ikoko kusazvinzwa. Ikoko kusagutsikana ikoko kupere. Tinge tiri vanhu vakunyatsoziva kuti aiwa kutungamirira hakudi magic, hakudi mashura. Kutungamirira kunoda kuziva kuti chii chinoda kuitwa. Uye pakutungamirira ivo vacho varume vakutungamirira havasi kutungamirira vari vega, vari kutungamirira vanesu madzimai. Tiri kungoti ndiro ngaichichinja. Ini mudzimai ndiendewo pamusoro, imi varume omo nditsigirawo sekukutsigirai kwatinokuitai.
Avo vanga vari amai Joyce Mujuru, mutungamiri wemubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition, vachitaura naMarvelous Muhlanga Nyauye vari muHarare.
Mashoko aya ari kushambadzwa nehurumende yeAmerica kuitira kuti azivikanwe nepasi rose. Chirongwa chemubayiro unopiwa nebazi rekudyidzikana nedzimwe nyika muAmerica cheRewards for Justice chiri kupa mari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora kune ani zvake ane ruzivo rungabatsira mukubata nekusunga ani zvake akabatsira kana kuuraya chizvarwa cheAmerica vaJoel Schramm. Musi wa18 kurume 2012 vaShram avo vakenge vane makore makumi maviri nemapfumbamwe vakapfurwa vakafa vari munzira kuenda kubasa muguta reta is muYemen. Munhu akavapfura akange ari pamujudhudhu uyo wakamiswa pedyo nemotikari yavaShram. Panguva yavakafa vaShram vaive mukurukuru uye vachidzidzisa chirungu paInternational Training and Development Center inova imwe yenzvimbo yave makore mazhinji ichiita izvi muYemen. Mazuva mashoma vaurayiwa chikwata chinoita zvakapfurikidza mwero cheAl-Qaeda mudunhu reArabian Peninsula chakabudisa mashoko ekuti ndicho chakange chauraya vaShram. Mashoko ane chekuita nemubayiro wakanangana navaShram ari padande mutande www.rewardsforjustice.net. Ichi chiziviso chehurumende yeAmerica chamaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa gadziriro yemapato ari kupipidza musarudzo. Vamwe vachiti mapato anopikisa eMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa nerimwe rinotungamirirwa naMuzvare Tokozani Kupe anogona kusaita zvakanaka musarudzo nekuda kwekusagadzikana kwavanoti kuri mumapato aya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisa iWhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Kudindwa kwemapepa ekuvhotesa kunotanga nhasi muHarare. ZEC ichiti izvi zvinogona kutora masvondo matatu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodzoka kumusha mushure mekushanya kuTanzania kwemazuva maviri. Vanhu vashanu vanosungwa mushure mekuratidzira panze pechimwe chitoro muBulawayo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwawo nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Chris Gande achikupai chirongwa cheIsindevele.
Soko izika disenda bako VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali chona njani zulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesihlanu mhlaka 29 hlangula 2018 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje
asingakutsho ukuthi abantu babekwazi ukuthi njenge commission yithe esilamandla avela constitution ukuthi sigcine lawo maphepha ukuthi siphindele kumaphepha
I commission ebona ngezokhetho ezek Isiqalisile umsebenzi wokudinda amaphepha okuvotisa ama ballot papers loba nje kulokukhonona okuthile kwamabandla aphikisayo
Sesiboshiwe silapha Central Police Station sibotshelwe ukudemonstrate peacefully ngo-TMI
Kubotshwa amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ayisikhombisa kobulawayo kanye labe labaye beyizisebenzi zako TM hyper ngemva kokutshengisela
siyakwazi ukuthi uSolomon Mjuru wayelamandla kakhulu kuzanu PF lokho esithi kingmaker njalo wayesesatsho yikho kwancediswa ukuthi uJoyce Mjuru akhwele amalele esikhundla kuhulumende umnangagwa nguye okwakukhangelelwe ukuthi angene kodwa ngenxa kaSolomon lokho akusenzakalanga kwangena unkosikazi Mjuru
Esigabeni sethu lapho esikhangela imbali yabancintisa kukhetho lwalonyaka esikhundleni sikamongameli welizwe namhlanje siphatha impilo yomkhokheli webandla le National People's Party unkosikazi Joyce Mujuru zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7 Kubotshwe abantu abayisikhombisa kobulawayo abangamalunga ebandla lemthwakazi Republic Party kanye labanye ababeyisebenzi zako TM Hyper ngemva kokutshengisela kulandela ukungaqatshwa kwezizalwane zesigabeni semandebeleni lokuxotshwa kwezinye zesigaba salomhlubu lokuqatshwa abavela kwezinye izigaba. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Pichipichi wathi emhyper wobulawayo namhlanje ekutshengiseleni kwamalunga eMRP kunye nezisebenzi esezamiswa umsebenzi laze lavala ivinkili ngemva kokutshengisela amapolisa ahlomileyo abophe amalunga emthwakazi Republic Party amane lababeyizisebenzi zako TMhyper ababili Ababotshiweyo abe MRP ngomnumzana Patton Xaba ozamela inkulumane kukhetho oluzayo uTerence Mkhwananzi uColin Mangena ozamela inkayi North lomxolisi Ncube umgcini sihlalo ohlangothi lwabatsha ozamela iphumula ngemva kokutshaywa kabuhlungu ngamapolisa Useji Ncube lo Trindiweni ngezinye zezisebenzi ze TM Hyper ezaxoshwa umsebenzi ezibotshiweyo zitshengisela. Uxaba ulandisa ngokubotshwa kwabo.
Sesiboshiwe silapha Central Police Station. Sibotshelwe ukudemonstrate peacefully ngo-TM Hyper.
Umsekeli womkhokheli we-MRP unkosazana Praise Yangulube uthi bazaqhubeka betshengisela kuze kulungiswe abakufunayo.
Ukubotshwa bengaboshwa kodwa ajila continue nxa ukuthi umanager lowo engalungisanga indaba abantu ababoqa baxotshwa emsebenzini kumele ukuthi sicontinue siyidemonstrator.
Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo usole isenzo samapolisa sokuhlasela abakade betshenyisela.
Kunosiza ukuthi abantu betshengisela ukungasudiseki phezu kwesenzo esibi esenziwa ngumaneja wakuhayiswa kuhlukunyeza ama-victim. Inokuthi kuna ngaba amaphonisa bangenela bebona ukuthi kuyazisana njani to-address the problem.
Ukutshengisela lokhu kungene kusuku lwesibili lamhlanje. Ibandla le-MRP kunye nababe izisebenzi zako-TM Hyper basola iziphathamandla zaleli vinkili ngokuqhatha abantu abasuka kwezinye izigaba zelizwe bexotha abemandebeleni. Amavinkili ake avalwa kulandela ukubotshwa kwabantu kanye lokuphoselwa kwabo intuthu ehitshayo okuthiye abanengi belinyazwe kakubi yile intuthu kanye lokutshaywa kabuhlungu ngamapholisa ahlomileyo. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
I-Commission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission isisungule umsebenzi wokudinda amaphepha okuvotisa ama-ballot papers loba nje kulokukhonona kwamabandla aphikisayo athi kawasuthiswa indlela lomsebenzi ophathwa ngayo ozathatha amaviki amathathu. Amaphepha la adindelwa kunkampani ye-Fidelity Printers. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Intatheli kazange zivunyelwe ukuyabona lawo maphepha edindwa, kodwa abamanye amabandla ezombusazwe akade ekhona avize ungajabuli ngokukhushwa kwalomsebenzi. Isiphathamandla sezekhi umnumzana Gqubani Moyo uthi amabandla aphikisayo kumele avume ukuthi izekhi yenza okusemandleni ayo ukuthi ukhetho lubaluleke.
I-production process printing ngalokho abantu nje besiyaboniswa ukuthi uhamba njani, hatshi ukuthi babe sesiyahlala khonapho. Esingakutsho ukuthi abantu babekwazi ukuthi njenge-commission yithe esilamandla avela constitution ukuthi sigcine lawo maphepha lokuthi siphinde lawo maphepha. Njalo nxa sikwenza khonoko sikwenza sithatha amandla wethu on behalf of abantu babeZimbabwe, sothatha i-constitution yelizwe. Ngalokho-ke sithi thina okunye ngumsebenzi wethu ukuthi sekuyenza ukwenzela ukuthi si-protect uzulu wonke.
Unobhala jikelele webandla le-NPF umnumzana Lloyd Sithole uthe loba nje bejabulela ukuthi izekhi banxusile ukuthi babone amaphepha okuvotisa edindwa bazahlolisisa ukuze babone ukuthi kakula sitsotsi esenzakalayo.
Loba nje sijabulela ukuthi khona izekhi sinxusile ukuthi at least sizobona ukuthi khona i-ballot paper leli liprintwa njani, izinto ezinjalo. Kodwa ngisafuna ukuthi ngithande ukuthi ngiqwayisise ukuthi kusase-early kakhulu. I-ballot paper lizathatha 21 days ukuthi liprintwe. Kusase-early kakhulu ukuthi si-celebrate ukuthi khona i-process ife. Kuzomele ukuthi khona umuntu wonke kumbe sibe diligent ukwenzela ukuthi khona sibone kumbe simonitor i-process le kuze kuyefika ekugcineni i-vote yomuntu isizwe.
Babuye bathi okunye okuqakathekileyo abazakuhlolisisa yikubona ukuthi umsebenzi wokhetho uzaphathwa njani ngelanga lokuvota. Ama-ballot papers la azasetshenziswa ukhetho lokudinga umongameli welizwe adindwa yikampani esebenza ngaphansi kwebhanga elikhulu lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe eye-Fidelity Printers, kuthi-ke awamakhansila azadindwa yikampani kahulumende eye-Print Floor. Ngimele isitudio sezen iseHarare, ngingu-Gibson Pepe.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhutshwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 PM kusiya ku 5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA OAWLA.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphendukile elizweni lamhla evela kweTanzania lapho kade ekhona okwamalanga amabili evakatshela usowakhe umongameli John Magufuli owamnxusayo. Umnangagwa utshele intatheli izindaba ukuthi umsekeli wakhe umnumzana Kembo Mohadi longcina isihlalo besifazane kubandla lezanu PF unkosikazi Opam Chinguri Kashiri basiwa kwele South Africa. Ukuya elatshwa amanxeba abawathola ngemva kokudubuka kwebhomba enkundleni yeWhite City ngempela sonto edluleyo. Umnangagwa ubikwa evakatshele abalimi abamhlophe abaxotshwa emaplazini abo eZimbabwe ngesikhathi sombuso kamongameli Mugabe. Uphinde wavakatshela enkambeni okwakuhlala khona abalweli benkululeko ngesikhathi sempi. Kesizwe amazwi kaMnangagwa.
We stayed here. At that time, it was
sahlala khonapha ngaleso sikhathi wakusekuqaleni komzabalazo wempi kazibuse. Ifrelimo yayiphambili kulathi le kwakuyinkamba yakuqala eBhagamoyo bengakayi eKhonkwa. Ngithemba kusempumalanga hathi kusedodoma kodwa waqala khonapha.
Lawo ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa eTanzania. Ukuhlaziya uhambo lukaMnangagwa sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTanzania umnumzana Mathula Lusinga onguye njalo oyimela ibandla leMTCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa enhlanganisweni yeAfrican Union.
Uhulumende walapha bamamukele kahle. Ufike bamlanda e-airport bamenzela ama-ceremonies wona lawo abawenzela abantu. Kodwa engakwaziyo ukuthi abantu bona abaseZimbabwe bamamukele kanjani.
E-airport uyamukelwe ngubani? Nguye yini uMagufuli ngokwakhe kumbuthumela abantu?
No, ubekhona e-airport, but esingakwaziyo ukuthi inkulumo ebezikhulunywa ziyikhulunywe kanjani. Kodwa ke ngoba engikwaziyo ukuthi ube fike lapha wa-invite ama-embassies wonke ukuthi ahambe ayembona ekhulumela indaba yakhe yotshintsho lwakhe azama ukulwenza eZimbabwe. Wasebuya wathi yena kakhulu ekuqoqeleni kwendaba yakhe ubedinga ama-farmers asuka eZimbabwe ngesikhathi kuthathwa umhlaba. Yibakade ebalandile kakhulu ukuthi abazama ukuthi babuyele ekhaya.
Ubona baningi kakhulu yini abalimi abamhlophe ababaleka eZimbabwe baye khona ngapha eTanzania?
Baningi kakhulu njalo izimanga abazenzayo ziyabonakala. Amaplazi wabo asesuthise isizwe salapha indlela ebesingekho ngakhona 15 years ago.
Sizwa kuthiwa ubonane njalo lezizalwane zeZimbabwe ezikhona ngapho. Ziningi kakhulu yini izizalwane zeZimbabwe?
Zikhona eziningi izizalwane zakithi, kodwa ke yizo zonezi abaningi abakudiaspora. Abanye bakhona bathathwa yilo lonodumo elokuthi sokulotshintsha ekhaya, bahambele khonokho kuyambona. Kodwa ke esikuzwayo kakhulu ukuthi indaba zabalimi azisahambanga kahle ngendlela, ngoba ube ngumuntu ofike wenza kalukhuni wabuya wayenza khonokho kwenziwa ngumgabe ukusitshaya isifuba. Umuntu okhulume kakhulu nguye oweMinistry ya Agriculture uPerence Shiri, ekhuluma kakhulu hayi ngokuthi izinto zobulimisi zihamba kanjani ekhaya, kodwa ke eqakathekisa yena umnumzana uMnangagwa emtshaya isifuba ukudlula lokhu okuyikho ama-farmers akade funa ukukuzwa.
Alo ke ngumnumzana Mathula Lusinga isizalwane seZimbabwe esihlala eTanzania onguye njalo oyimela ibandla leMTCT ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa enhlanganisweni yeAfrican Union. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseDar es Salaam kweTanzania. Live Talk lamuhla sikhangela ukuqala kokudindwa kwamaphepha okuvotisa ama ballot papers lapho okunxuswe amabandla ezombusazwe ukuthi azozibonela lokhu kusenziwa. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kwezamanye amazwe, uhulumende wele Melika ubika ukuba idale lephalamende le-US Senate selisuthiseke ngokukhethwa kuka-ambassador designate Brian Nichols ukuyamela umongameli Donald Trump eZimbabwe. Lesi isibanga sokugcina sokuthi uNichols aqale umsebenzi sokusitsho ukuthi useza kuyaqala umsebenzi kweleZimbabwe kusikhatshana esilandelayo. Ngemva kokwethula ingwalo zakhe kuhulumende weZimbabwe. Abazi ngokwenzakalayo bathi uhulumende weMelika ufuna uNichols aqale umsebenzi phakathi kwenyanga kaNtulikazi ukuze ukhetho lweZimbabwe luthi lusenziwa abe sekhona elizweni. Abasakhulayo abangamajumi amathathu lasithupha abadabuka eZimbabwe abalubhekise kweleMelika phakathi kwalinyanga ekaNhlangula phansi kohlelo olweMandela Washington Fellowship Program babikwa sebeqalile izifundo zabo lokwabelana ulwazi labanye babo abadabuka emazweni asezwekazi leAfrika. Unkosazana Candice Mbaita ovela koBulawayo uthi wamukelwe ngomusa ekolijini ele Rutgers University elisesigabeni eseNew Jersey. UCandice wenza izifundo ze-diagnostic radiographer okungumsebenzi awenzayo eZimbabwe esebenzela ikakhulu emaphandleni ngezansi yemaNdebeleni. Direct from Washington, the voice of America. Enhlelweni zethu lapho esikhangela labo abazancintisa kukhetho lokudinga umongameli mhlaka Ntulikazi 30, lamhla sikhangela umkhokheli webandla eliphikisayo ele National People's Party NPP, unkosikazi Joyce Mjuru, yena owaxotshwa ebandleni elibusayo lezanu PF ngesikhathi engumsekeli kamongameli. Okuningi asikuzweni kuMartin Ngwenya weStudio 7.
Unkosikazi Joyce Mjuru wayesaziwa empini yokulwela inkululeko ngelokuthi Teurai Roper uzelwe esabelweni seMount Darwin mhlazi ku-15 Mabasa 1955. Umjuru walandela inenge yesikhathi sempi, waquma umncele wangena kweleZambia eleminyaka elitshumi lasitshiyagalombili. Ngesikhathi esegangeni encedisa ekulweni impi yenkululeko, ngomnyaka 1975 wayesekhethwe ukuthi akhokhele amaqembu abalwela impi efundisa abanye ngezobutho kanye lezombusazwe. Kwatesele minyaka engamachumi amabili lane, Mjuru nguye wayesengumkhokheli wenkamba yeChimoyi Military and Refugee Camp eMozambique. Waphakama wayayenziwa omunye wabakhokheli abesifazane kugcwele lalisilwa ngaphansi kwebandla leZanu PF eleZanla Forces. Ngomnyaka ka-1977 Mjuru wachata lomkakhe uMuyi umnumzana Solomon Mjuru, yena wayengomunye wamakhomanda aweZanla. Umnumzana Mjuru wayehlonitshwa kakhulu phakathi kweZanla, waseziwa ngegama elithi Rex Nongo empini. Ngomnyaka achata ngawo, unkosikazi Mjuru wakhethwa ukuthi abe lilunga lekomiti laphezulu lebandla leZanu PF. Unkosikazi Mjuru wazithwala esempini lapho inkamba yabo yahlaselwa khona, kwathi ngemva kwamalanga amabili wakhululeka. Kwathi iZimbabwe ithatha uzibuse ngomnyaka 1980, Mjuru waba ngomunye wabaphiwa isikhundla sokuba ngumphathi ntambo wezemidlalo esiba nguyo omncinyane kuzo zonke iziphathamandla zikahulumende ngaleso sikhathi. Iningi lizamkhumbula ngesikhathi engumphathi ntambo wezendlela zokukhulumisana i-telecommunications esala ukunikeza umnumzana Strive Masiva imvumo yokuthi aqale inkampani yakhe yakamakhalekhukhwini eye-Econet. Njalo wagcina ethuka wayengumsekeli kamongameli uDokotela Joshua Nkomo, yena wayesekela uMasiwa ukuthi aphiwe imvumo yokuvula inkampani yakhe. Kwathi ngemva kokubhubha kwamsekeli kamongameli uMzana Simon Mzenda ngo-2004, ibizo likaMjuru lafakwa phambili ukuthi abe ngowesifazane wakuqala ukuthatha lesi sikhundla. Amandla kamkakhe uSolomon Mjuru, njengoba kuthiwa ngocubungulo zombusazwe uMnumzana Edwin Dube, abikwafaka umfutho kwayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe, wavuma ukuthi unkosikazi Mjuru abe ngumsekeli wakhe.
Siyakwazi ukuthi uSolomon Mjuru wayelamandla kakhulu kuZanu PF, lokho esithi kingmaker, njalo wayesesatsho. Yikho kwancediswa ukuthi uJoyce Mjuru akhwele amalele esikhundla kuhulumende. UMnangagwa nguye kwakukhangelelwe ukuthi angene, kodwa ngenxa kaSolomon lokho akusenzakalanga, kwangena unkosikazi Mjuru.
UMjuru wagcotshwa uba umsekeli kamongameli mhlazi ku-6 Mpalakazi 2004. Kodwa akulisana kwaqhubekela phambili phakathi kwezanu PF kulelwa ukuthi ngubani ozathatha isikhundla sikaMgabe uma echiya. Kwaqala ukuba la maqhuku ashiyeneyo, abanye befuna uMjuru, kanti ngakwelinye icele kwakulo MnangaKwa.
Siyakhumbula ukuthi kuke kwaba lokudonselana kakhulu kuZanu, abanye bekhayendele ukuthi mbani ozathatha isikhundla sikaMgabe. Nkosikazi Mjuru wayeqamele kakhulu kumkakhe ngoba wayelelizwe elilalelwayo kakhulu kuZanu. Ngakho noma nje unkosikazi Mjuru wayehamba phambili, umkakhe nguye wayebonwa njengomaqhuzu.
UMjuru wayekhanya ehamba phambili elosekelo ebantwini abaningi ukuthi abe nguye ozathatha isikhundla sikaMgabe uma ephuma. Kodwa izinto zaguquka ngokuphazima kweso, kwangena unkosikazi Grace Mgabe esitikini, noma nje wazama ukuthi yena kalamlandu.
VaMugabe vanzwa kuti pane zvauri kuita.
Unkosikazi Grace Mgabe wayetshele abantu kubi ngami. Mina ngabuza ukuthi kanti lokhu kuzasinceda ngani, ngoba kayisilo qiniso okwakukhulunywa.
Lokhu kwahle kwaba mgceke ukuthi uMjuru waseqala ukuphelelwa ngamanzi. Kwaba njalo nje ke kwakhitshwa esikhundleni sokuba umsekeli mhlazi ku-8 Mpalakazi 2014, kwathi ngoMabasa 2015 waqotshwa kubandla leZanu PF esetheswa icala lokuzama ukugenqula uMongameli Mgabe. Njengomuntu wayelokhu elamadlabuzane njalo lesifiso sokuqhubela phambili kwezombusazwe, uMjuru wabona kungcono ukubumba ibandla lakhe eliZimbabwe People First, ZPF, okwakuqala empilweni yakhe ezithola ekubandla eliphikisayo. Ningomathi Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo, isikolo seMpophoma yiso esizamela idolobho lakoBulawayo kumncintiswano walonyaka oyinguqu weCopa Coca-Cola ozaqhutshelwa eNkabazwe ngenyanga ezayo ngemva kokunqoba kumidlalo equthelwe esikolo seGibbons namhla emini. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji ubekhona le ngosiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Amaqembu abafana lamankazana abaleminyaka engaphansi kwelishumi lanhlanu abethe gwaqa isikolo seGifford lapho bekuqhutshelwa khona umncintiswano wokudinga amaqembu azamela idolobho lakoBulawayo kumncintiswano welizwe lonke ozaqhutshelwa edolobheni lezishabane ngenyanga ezayo. Lawo amaqembu adlale ukuthiwa yi-round robin, okutsho ukuba iqembu lonke belikhona lidlalelawo wonke amanye aphatheke kulimidlalo. Kwase kusithi amaqembu amele isikolo seMpophoma kumncintiswano wabafana lakumncintiswano wamankazana yiwo aphumelele ukuyamela uBulawayo ngoba inqobe kuyo yonke imidlalo emihlanu ayidlalileyo. Inhlelo ezifanayo beziqhutshwa njalo emadolobheni atshiyeneyo akwele Zimbabwe, njalo idolobho laseHarare lizamelwa liqembu lePrince Edward kucelela abafana, kuthi kucelela amankazana lizamelwa ngeleVainona okuyiwo anqobe kumidlalo eqhutshelwe esikolo seLord Malvin. Ikanti isikolo seMtshabezi yiso esizamela isigaba seMathebeleni South ngemva kokunqoba kumidlalo equtshelwe isikolo seColimpone. Enkabazwe isikolo seGuinea Fowl yiso esinqobe ukucelela abafana, kuthi eseGari yiso esinqobe ukucelela amankazana. Imidlalo yokudinga intshantshu zelizwe lonke izaqhutshelwa edolobheni lezishabane mhlazili 12 kusiya mhlazili 14 kunyanga kaNhlangula. Sikhangele imidlalo yenguqu yokudinga intshantshu zezwe zemhlaba equtshelwa elizweni laseRussia. Umncintiswano wezezomhlaba uqhubekela phambili kusasa kungela qembu elimele izwekazi laseAfrika, okuyinto intatheli zindaba yezemidlalo uNeshi Mkokwera athi iyisibonelo sokuba kukhona okungenziwa kuhle kwezwekazi kwezemidlalo.
Amaqembu e-Afrika ngokubona kwami ayenzanga kuhle ku-World Cup le elokhu izenzakala elizweni laseRussia. Ngibona ngani amalungiselelo angikhona mhlawumbe bayabengawenzanga kuhle. Abadlali kuhle ikakhulu imidlalo yokuqala, besuke sebefuna ukujijimezela emidlalweni ephambili okwenza kube nzima.
kusasa ngomgqibelo iqembu leFrance lizadibana lile Argentina, kuthi eleUruguay lizadlala lile Portugal. Ngensonto iqembu leSpain lizadlala lile Russia, kuthi eleCroatia lizadibana lile Denmark. Ngomvulo iqembu leBrazil lizadlala lile Mexico, kuthi eleBelgium lizancikilana lile Japan. NgolweSibili iqembu leSweden lizadlala lile Switzerland, kuthi eleColombia lizadibana lile England. Nime le Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanjini.
Woza Friday kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomhlabeleli wengoma zokholo uFaithus Sibanda ehamba leqembu lakhe le Ofakazi Gospel Group okunengi asikuzweni kuNtungameli Nkomo.
Lidlalate lika Faithus Sibanda elesithupha njalo njengabafundi baka Jesu lilengoma ezilichumi lambili. Ngokutsho kwakhe uvela kude mpela umhlabeleli.
Umculo kuyiminyaka eminingi kakhulu ngiwuqalile osengize ngikhohlwe nanokuthi ngingathi ngiqale ngawuphi umnyaka ngenxa yokuthi ngiqale ngisesikolweni. Ekuqaleni bengidlala amadrama nanjalo ngibuye ngicule umculo wembube. Kusho ukuthi ngakhula nje kanjalo, kanti nasekhaya nje kuyinto nje esiphila ngayo.
Lanxa ehlabela ekwele South Africa, uFaithus uzalelwe ePlumtree esigabeni seMpandeni wakhulela esontweni, yikho nje ehamba ngonyawo lwegospel.
Manje kuyisifiso sami sokuthi abantu bonke nga uNkulunkulu bemkhonze ngenxa yokuthi okumanje esikhathini esiphila kiso abantu balibele ngoNkulunkulu ngenxa yokuthi into zomhlaba zimnandi. Manje kwangenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngizame ukuthi ngidlulise imiyalezo manje ngokurekhoda manje amadlalade wengoma zokholo, manje ukuthi abantu bekhona ukuthi nalama abezidlala kube nalapha ezibathinta khona.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela le ethi isixuku.
Jesu ebona isixuku wena olalekaleni Jesu ehlezi phansi abafundi nasabuye.
Ulale njalo esiTswana kumbe esiSuthu ethi Kitsepile Morena.
Kitsepile Morena, Kitsepile Morena.
Mamedi ke tsepile morena a ke se hore wena o tsepile ma.
Siyabonga Ntungameli, isikhathi sesingasavumi singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye indaba ebesilazo. Ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission isiqalile umsebenzi wokudinda amaphepha okuvotisa ama ballot papers loba nje kulokukhonona ukuthile kwamabandla aphikisayo. Kubotshwe amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abayisikhombisa koBulawayo kanye lababe yizisebenzi zako TM Pick and Pay ngemva kokutshengisela. Silugqiba ke lapha kuhlelo lwethu lalamhlanje, igama nguChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.